Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kunyana 11/2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere cheCOVID-19 huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri kana kuti 222.
Hatisi kureva kuti ana mukoti vakudzokera pakuramwa mabasa. Ana mukoti vari kuti mari haisi patafura nehurumende haisi kukwana, haikwanisi kutibvisa mumatambudziko atinawo.
Vana mukoti vanoramba kutambira mari dzanga dzaiswa nehurumende patafura dzinove zvikamu makumi mana kubva muzana zvemihoro yavo. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoparura chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kumhangara nyaya dzeuori vachishandisa madande mutande, icho chiri kunzi nevamwe havaone chichibatsira zvakanyanya mukurwisana neuori munyika. America inocherechedza makore gumi nemapfumbamwe yarwiswa nematororo echikwata cheAl-Qaeda achishandisa ndege ina dzakadonetswa mangwanani emusi wagunyana 11 mugore ra2001. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi mashanu ane vatatu kana kuti 7,453, asi uwandu hwevafa hwakaramba huri pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri kana kuti 222 sezvo pasina munhu akafa. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi munyika yose vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana matanhatu ane makumi matanhatu nevashanu kana kuti 5,635. Vanhu makumi mapfumbamwe nevatatu vakapora kubva kuchirwere ichi, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vachine chirwere ichi waderera kuenda pachiuru nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 1,596. Vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 969 ndo vakavhenekwa kana vaine chirwere ichi nezuro pachishandiswa nzira yemishina yePCR. Vanhu makumi maviri nevana vakawanikwa vaine chirwere. Johns Hopkins University Hospital yemuAmerica iyo iri kutevera kupararira kwechirwere ichi inoti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti 28 million vabatwa nechirwere ichi, icho chasiya vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 900,000 vafa. MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nemazana matatu ezviuru kana kuti 6.3 million vabatwa neCOVID-19, vamwe vanodarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 191,000 vachifa. Zvichakadaro, vana mukoti ava vakadzokera kubasa kutanga kwesvondo rino mushure mekurangwa mabasa kwemwedzi mitatu vanonzi varamba kutambira zvanga zvaiswa patafura nehurumende. Hurumende inonzi yanga ichida kuvapa zvikamu makumi mana kubva muzana zvemihoro yavo, asi vashandi vanonzi varamba kutambira mari iyi, vachinzi vati vari kudawo zvakare kuti vapiwe imwe yemari yemihoro yavo iri mumadhora ekuAmerica. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association vainoki dongo vanoti kuramba kutambira kwavaita mari iyi hakurevi kuti vave kudzokera mukurangwa mabasa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti hurumende yakauya nemari patafura inova 40% yemari dzinotambirwa nana mukoti kuti ndiyo increment yavainayo, and mari iyi haina kukwanisa kutambirika zvakanaka kuna vana mukoti nekuti mari iyi tikaiisa pamari rutambirwa nana mukoti haisi kusvika patiri kutarisira panoita kuti mukoti akwanise kurarama nemhuri yake. Mari iyi haisi kukwanisa kubvisa mukoti mukapasiti kuti ativi padambudziko raanga ainaro.
Saka zvaakureva here kuti vana mukoti vakudzokera futi pakurangwa mabasa?
Aiwa, hazvisi kureva kuti ana mukoti vakudzokera pakurangwa mabasa. Ana mukoti vari kuti mari iyi haisi patafura nehurumende haisi kukwana, haikwanisi kutibvisa mumatambudziko atinawo. Asi ana mukoti vakadzokera kumabasa ndaye chikumbiro chakaitwa naminista wehealth vanova ivo vachiwenga vakakumbira kuti ana mukoti tinokumbirawo kuti mudzoke kumabasa ndichikugadzirisirai nyaya dzenyu dzaminadzo. Saka isu vana mukoti vataramba vachienda kumabasa takatarisira kuti mashoko avatiwenga, mashoko aminista of health vanova ivo vice president vachaatedzera sekutaura kwavakaita, vachatigadzirira mari dzedu dzinoita kuti tikwanise kushanda zvakanaka, vachatigadzirira environment mumahospital zvakanaka zvinoita kuti vana mukoti vasatapurirwe chirwere denda recovid-19. Nekuti izvi zvinhu zviviri izvi ndizvo zvavakapromisa ipo vakakumbira kwatiri kuti tinokumbirawo ini ndiri minista munyowani aunzwa kuministry of health nauya musiko kumabasa.
Saka pama-PPEs vakati chii?
Pama-PPEs vakati pasina nguva yakawanda tichange tichiona ma-PPEs tachiita improvement panyaya yesupply yema-PPEs muzvipatara. And isu kuti kunana mukoti tihongo tanzwa tichevo chaminista vanova vice president, asi hatikwanisiba kuti tishande tisina PPE. Ipapo hatikwanisi kutora vana mukoti kuvaisa panjodzi yakadaro, hazvikwanisiki. Saka tinokurudzira vana mukoti vedu kuti ngavaende kumabasa, asi pavanosvika kubasa kana vasina kukwanisa kupiwa PPE yekushandisa, vasawanikwa vachishanda vasina PPE.
Vanga vari mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vari parunhare neStudio 7. Sangano rinorwisana neuwo rimwenyika reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC rakaparura chirongwa chinopa mukana veruzhinji kumhanyara nyaya dzeuori vasingazivikanwe kuti ndivanaani vachishandisa dande mutande kana kuti app, asi vamwe vanoti havaone danho iri richibatsira kupedza uori munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weZAC amai Lois Matanda Moyo vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanakira kuti vamhangari havagoni kuzombozikanwa kuti ndivanani vaunza nyaya dzeuori kusangano ravo.
Platform yekuti vane nyaya dzecorruption vanokwanisa kumhangara vachitexta paplatform iyoyo vasingazivikanwi kuti yabva papi, nekuti yakagadzirwa kuti inongobva pasame place mameseges. Saka hazvikwanisiki chero dai vakatresa vakwanisi kuona kuti iyi meseji yabva kukwati yabva kupi nekupi.
Amai Matanda Moyo vanoti kunyange hazvo vanhu vanga vari kuvanyevera nyaya dzeori vanoti dambudziko ranga riri pakuti vamhangara ava vaizoshungurudzwa nevavanenge vamhangarira. Amai Matanda Moyo vanoti vakasundwa kuparura chirongwa ichi nekuti vanhu vazhinji vaiudza komishini yavo kuti vanotya kushungurudzwa kana vamhangara nyaya dzeuori. Vatiwo vanotarisira kuti vanhu vakawanda vachashandisa mukana wavepo uyu.
Kuti kutoti tuye neplatform iyoyo tanga taona vakawanda vachiuya kuzoti nyaya tinadzo, asi totya kuti tidini tikutaurirei nyaya idzodzi, nekuti kuti tikutaurirei zvinokwanisa kuzotidzokera, nekuti vamwe vedu vakambodzingwa vamwe vakadai. Saka tinoona kuti vanhu vane chido zvikuru chekuti uori upere muZimbabwe. Saka vanoda chose kuuya nemaripoti, asi vaingotya nekuda kwokushungurudzwa kwanga kuripo.
Mukuru werimwe remasangano akazvimiririra anorwisa uori munyika reTransparency International Zimbabwe, amai Muchaneta Mandopa, varumbidza chirongwa ichi asi vakati hazvinyanyobatsira kana pasina mitemo inochengeta vanenge vamhangara nyaya dzeuori. Amai Mundopa vati kune vanhu vane unyanzvi hwemakombiyuta zvekuti vanogona vachizoona kuti ruzivo rwabva kupi.
Application kana iri yoga hainyanyi kubatsira kana iwo ma whistleblowers acho pasina mutemo kana atinoti ma legal and institutional framework anozo protect ama whistleblowers acho. Pane umwe anogona zve hacking system zveshe kana pane munhu azohaka system yeye tozoziva kuti information yakabva kunani.
Amai mundopa vatiwo danho rakakosha munyika pakupedza uori nderekuona kuti vese vanomhanyarirwa nyaya dzeuori vanomiswa pamberi pematare votongwa pasina kutarisa kuti vabva muimba yaani.
Zimbabwe tinofanirwa kutonga nyaya dzacho dzopera tisingatarisi kuti uyu ane mari here kana kuti ari connected kuna nhingi ari kumusoro.
Studio 7 yataurawo nava Owen Liwayo vanoshanda nesangano replatform for youth development avo vati matanhaturwa nezaka anogona kusasunda veruzhinji kuti vamhangare zveuori. VaLiwayo vati vazhinji vakamhangara nyaya dzeuori asi hapana matanho akatorwa. VaLiwayo vatiwo nyaya haisi pakuti vanhu havasi kumhangara zveuori asi kuti iri kufira pakuti hapana zviri kuitwa kune avo vanenge vamhangarirwa.
Patani iwayo handiwo angaita kuti aunze confidence mune vanhu nokuti vanhu chinounza confidence ndechekuti kune vakatombotaurwa nezvavo kuti vane uori pane chakamboitwa here.
Veruzhinji munyika vari kunyunyuta nenyaya dzeuori vachiti ndizvo zvanyanyowedzera urombo munyika sezvo vamwe vemuhurumende vari kupomerwa mhosva dzokushandisa mari dzinofanirwa kusimudzira upenyu hweveruzhinji zvisiri izvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vati pane mukana wekuti vezvematongerwo enyika vataurirane kuti zvinhu zvigadzikane munyika uye kuti masoja, mapurisa pamwe nevasori vaite basa ravo nemazvo kwete kushungurudza veruzhinji. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pakuvigwa kwenhengo yeNational Council uye vari nhengo yeParamende yekuwadzana, amai Miriam Mushai vachamisa vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kubvuma kutaurirana navo kuti zvinhu zvinake munyika.
Hachati kana kutaurira ndinoti uya kunotionesa nenyika zvanza zvinogezana. Tiri ndinofimbira kumuri mwe chete ari pamirisina chimwe.
Vachamisa vatiwo mapurisa, masoja nevasori vanofanirwa kuita basa ravo nemazvo. Vati kana vakapinda mukutonga hurumende yavo ichaona kuti mapazi ehurumende aya apiwa mari dzinoita kuti vashande vasingaite huori.
Kureva kuti vanomiririra vanhu nemutemo nenyika havafani kumiririra bato. Ipapo hapana kana bato rinonzi MDC kana zano. Saka ndopa tinenge tiri chinja maitiro ekumanikidza kumwisa mapurisa edu poizeni yebato. Toda kuti mupurisa ave wenyika kwete webato, ave wemutemo kwete kuverengera nyemwete. Saka ndinotenda mapurisa ari pano kuti vari kuzvinzwira nenzeve dzavo iro izwira pamwe tsvimbo yaro vadapi.
Mumwe mutevedzeri wavachamisa vatendai biti vatidai pasina kutadza kutonga kwavamunangagwa, amai Mushai vangadai vakarapwa zvakanaka pamwe vangadai vasina kufa.
Rufu rwamai Mushai rwatirwadza nekuti vanga vari mwana mudiki ida vanomborwara. Saka munhu adzupurwa tisingazvifungire asi kurwara kwavaita mazuva mashomanene iwayaya twarwadziwa nekuti datanga tine zvipatara zvizvinu if we had a proper health delivery system vangadai vasina kufa, vangadai vari vapenyu. So kufa kwavo tokuisa mumaoko aEmerson Mnangagwa.
Nhengo yeZanu PF uye varisachigaro wekomiti yemadzimai muparamende amai Kwaramba vabvuma kuti amai Mushai munhu aibatanidza nhengo dzemapato ose muparamende. Amai Mushai ava vakafa nemuvhuro mushure mekurwara kwenguva pfupi vasiya murume nevana vasikana vaviri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
America nasi iri kucherechedza makore gumi nemapfumbamwe yarwiswa nematororo echikwata cheAl-Qaeda achishandisa ndege ina dzakadonedzwa mangwanani emusuwa gunyana 11 mugore ra2001 munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Nekuda kwechirwere cheCOVID-19, gore rino vanhu havasi kuungana sezvavanomboita makore ose adarika. Asi mutungamiri wenyika vaDonald Trump pamwe nevari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo yakadonera imwe yendege idzi mudunhu rePennsylvania. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence vachashanyirawo New York. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muguta reNew York zvinoti zvichiri kurangarira zvakaitika muguta iri, apo vanhu vakawanda vakaurayiwa pakaputswa zvivakwa zvemaTwin Towers zviri muguta iri. Vatambirai gwekwerere vari muNew York uye vanoti mitemo mizhinji yakashandurwa neAmerica mushure mechiitiko ichi, izvo zvakaomesera vabvakure vakawanda. Ngatinzwei vachitaura muhurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zuva raSeptember 11 izuva rinokoshesa zvikuru muno muAmerica, munhoroondo yezvikuru zvinoitika muAmerica. Nemusi uyu muna 2001 pane varwiri vanopfurukidza mwero veAl-Qaeda vakaputsa maTwin Towers ari muNew York vachishandisa ndege ina dzavakanga vapamba, kwakudzimanikidza kuti dzinorova zvivakwa zveTwin Towers. Imwe yadzo ndege iyi ndo yakaedza kunosvika kuPentagon. Pakava nevanhu vakawanda zvikuru vakafa, 3,000 vakafa ipapo, zvichisanganisira nevanhu vanga vari mundege idzi dzinge dzapambwa, uyezve zvichizosanganisira nevanhu vakanga vakazofa nekupazwa kunge kwaitwa maTwin Towers.
Semaonero enyu, zvii zvamungati zvasanduka muguta reNew York neimo muno muAmerica mushure mechiitiko ichi?
Pane zvakawanda zvakashanduka. Chekutanga chechi chinova chakabva chaitika ndechekutizvo America yakabva yachinja mitemo nechekuita nekudyidzana nenyika dzose kuitira kuti vagadziridzewo zvinhu zvavo kuti vaone kuti vanhu vanopinda nevanobuda uyezve vari muno vacho magariro avo akaita sei, ndivanani. Mitemo yakawanda zvikuru yakava inoshanduka zvichibva muchiitiko ichochi. Pane mitemo yemuno muAmerica isinei hayo nezvekunze yakava inoshanduka. Tikatarisa mitemo ine chekuita nezvekupiwa mari kwevanhu vakakuvara, kuripwa kwavo, kukuvara kwavo, uyezve mitemo ine chekuita nemedical aid, Medicaid, zvese izvozvo zvinhu zvakabva muchiitiko ichochi.
Sezvizvarwa zveZimbabwe zvirimo muguta reNew York, zvii zvamungati makadzidza kubva kuchiitiko ichi?
Chinhu chikuru chandinoona inini ndechekutizvo tinofanira kutarisa kuti ko isusu tiri nyika ine zvatinogona here kuti tikurumidze kutsoka. Kana nyika ikarohwa tikatemwa pakuru sezvakaitwa America ipapa, tinogona here kukurumidza kutsoka kuti tidzoke tirambe tichienderera mberi? Ndochinhu chikuru ichochocho. Saka zvinoreva kuti tinofanira kudzidza kuti tigonese nyika yedu kuti ive yakasimba. Nyangwe tikarohwa nechichi, tikarohwa nechocho, hatirambi tichizongochema tichichema kusvika nekusingaperi, asi tinokurumidza tadzoka pane zviripo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reNew York muno muAmerica, vatamburai gwekwerere vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York. Vamwe vagari vemuguta remutare vari kunyunyuta nekushayikwa kwemvura yekushandisa yakachena mudzimba kwenguva yakareba vachiti vakuru veguta iri vari kuisa upenyu hwavo munjodzi yezvirwere zvinotapuriranwa zvichikonzerwa nekushayikwa kwemvura yakachena. Mutori wedu Naloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevagari ava Mbuya Lisa Dindaivi mumusha weHobos Mamutare vanoti vari kunetsekana nekushayikwa kwemvura kunyange hazvo vachiona nzvimbo zhinji dziri kurasika mvura yakachena mumusha uyu nekumwe, asi vasina chavari kuona chiri kuitwa nekanzuro kugadzirisa pombi dzakatsemuka idzi. Mbuya ava vanoti mhuri yavo yave kuchera mvura muzvinyuka izvo vanoti hazvina utano.
Tinoona kuti inosenzera hunyope iri reckless. Chikonzero ngechekuti amwe acho hamusi kuapawo mareba kanzura isubhadharwa ba, saka inosenza ngekunonokera nonokera mumaraini. Tinozvona mvura yave kwedu iri kupaduka kakawanda. Tane nguva Hobhos ichindozi nguva yovharwa mvura, mvura yovharwa, asi taime yese iti asikachavharirwi mvura.
Mumwe mugari wemamutare amai Diana Derembwe vanoti vava nemazuva awandisa vachinochera mvura mutsime kana nenzvimbo dziri kuvhinza mvura kuitira kuti vakwanise kushandisa mudzimba kunyanya muzvimbuzi zvemukati memba zvinoshandisa mvura. Amai ava vanoti dai kanzuro yaivawanirawo mabhauza emvura kuti vagari vabatsirikane.
Kanzuro yatigadzirirawo mvura mapaipi ari kundodhudhubuka pese pese. Mazuva mairi tinayo, zuva rimwe hatina. Zvandodai zvandodai izvi tiri kuchera muzvigomba, zvekuti muzvigomba mwacho mupamwe pano uchaitirawo weti mwe pano uchadai ichi zvichinokonzerese hosha. Dai atigadzirirawo mapaipiwo ticherewo mvura zvakanaka.
Amai Makomborere Restore mumwe mugari wemamutare vari kuchemawo nekusawanirwa mvura nekanzuro uye pasina chiri kuitwa kuedza kupedza dambudziko iri.
Izvozvi zvitane 2 days mvura hakuna, ende munoziva kuti kana kusina mvura zvii zvinoitika. Vanhu tinopedzisira takutochera mvura pane pangoitawo kachinyuka muzvidhonga mvura yacho pane pane vanhu vakawanda chinenge vachingotsikatsika saka utsanana chaiwo pane pasina. Dai kanzuro yagadzirisa tine chingoona kwese kumapaipi kuti akabhesta. It's a health hazard kunoku.
Asi mutauriri wekutaure Mutare vaSpring Mutiwe vanoti kanzuro yavo iri kuita nepainogona napo kugadzirisa dambudziko rekushomika kwemvura nekugadzirisa pombi dziri kurasa mvura munzvimbo dzakasiyana siyana muguta nekunogara veruzhinji. Nzvimbo dzinoti danga mvura Hobos, Fen Valley, Gimbuki, Chikanga, Federation neNyakamete dzave nemasvondo akati kuti dzisina mvura pamwe pacho ichiuya pakati peusiku vanhu varara. Mukurana zvekufambiswa kwemabasa murimwe remasangano anomirira vagari veguta reMutare United Residents and Repairs Trust Umurat Wesson Dube vanoti kuita kwekanzuro kunyanya panguva ino yedenda reCOVID-19 kuisa utano hwevagari panyanga dzamushore. Vanoti nekuda kwekushayikwa kwemvura vagari vanenge voungana munzvimbo dzekunochera mvura, izvo zvinovaisa munjodzi yekutapurirana chirwere ichi. VaDube vanotiwo zvakare kushayikwa kwemvura kunogona kuita kuti vanhu vabate zvirwere zvinofambidzana nekusavapo kweutsanana hwakakwana zvakaita semanyoka, korera nezvimwewo. Masvondo apfuura, kanzuro yeguta reMutare yakatenga pombi itsva kubva kuSouth Africa senzira yekuwedzeredza kufambiswa kwemvura kumisha yedanga mvura neFen Valley zvinoenderana neuwandu hwevanhu vave muguta. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Dzemitambo. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika achitambira chikwata cheCapes United pamwe nechikwata chenyika cheMawarriors Joe Mugabe anoti hapafanire kuitwa rusarura mukusarudzwa kwevatambi vechikwata cheMawarriors kana Zimbabwe ichida kuenda kuAfcon neWorld Cup muna 2022. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mugabe uyo ave kugara kuUnited Kingdom anoti murairidzi weMawarriors anofanira kutarisa vatambi vese vemuZimbabwe vakati fararira kunyika dzakasiyana siyana kwete kungotsvaga avo vakaita mazita kare chete. Mugabe anoti Zimbabwe ine vatambi vakawandisa vanokwanisa kumirira nyika zvine mutsindo asi havasi kutariswa, achiwedzera iye kuti Zimbabwe inofarira kusarudza vatambi vari kubaka moto munhandare panguva iyoyo.
The most important thing yekuti Mawarriors abudirire, it's all about the preparations. Neku chooser our best players at the moment, whether they are playing all over the world, where they are playing.
Mugabe, anoti, zviri kuratidza kuti nhabvu yemuZimbabwe iri kukwirira achitarisa iye huwandu hwevatambi vemuno vave kutambira zvikwata zvine mukurumbira mhiri kwemakungwa. Marvelous Nakamba ari kutambira Aston Villa kuEPL. Tino Kadewere ari kuLyon. Knowledge Msona ari kuASU Pen. Kozoti Teenage Yadebe ari kuTurkey, uko ari munzira kuenda kunotambira Trabu Zonospor. Mugabe anoti vatambi ava nevamwe vavo vanofanira kuzvipira kutambira nyika vasingatarise kuti vanotambidzwa mari nevezifa, sezvo munyika muno muine nhamo yemari.
For those playing overseas, me, I just urge them kuti vade kutambira nyika yavo despite my hardships atinenge tinawo.
Mugabe anoti pari zvino achiri kumbovaka upenyu hwake ari muEngland, asi rimwe gore achadzoka kumusha kuzobatsira kusimudzira nhabvu munyika. Mugabe anoti haasi kuvimbisa kuti achada kurayiridza maori azere kana kutungamira zifa, asi chaanoziva ndechekuti ane basa raanofanira kuitira nhabvu munyika.
Pane kudzoka kuzorayiridza caps kana kuzoita zvebhora kuZimbabwe, it's only nyaya yeupenyu. Zvikaitikawo kuti ndadzoka kuZimbabwe nerimwe gore, I cannot say kuti ndichange ndichiita zvakati kana nyange ndichiita zvakati, asi chandoziva ndechekuti ndinenge ndichitoita something to do with football.
Pari zvino Mugabe ndiye sachigaro wesangano revakambotambira Capes United, reCapes United Legends, avo vakati wandei muEngland. Panguva yake Mugabe akatamba nevatambi vakawanda vaive nemukurumbira, kusanganisira Friday Perry, Joe Shambo, Sheki Tauro, Carlos Max, George Nechironga naBrenner Msiska. Pari zvino Mugabe ari mubishi rekunyora bhuku rezveupenyu hwake munhabvu achibatsirana nemunyori wemuno anogara kuEngland vaAlbert Marufu. VaMarufu ndivo zvekare vakanyora bhuku renhoroondo yaMemory Mchera wavo, uyo aimbotambira Dynamos. Joe, mwana waamai Irene Mugabe, avo vaimbove nhengo yeparamende vachimirira mabhuku Tafara. Mutambi uyu nemudzimai wake Jennifer vane vana vatatu vanoti Irene ane makore makumi matatu, Ashley ane makore makumi maviri nemana, naAlvin uyo ane makore makumi maviri nemaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM. Nhasi tiri kutarisa nezveCovid-19 nezviri kuitika munyika mune zvematongerwo enyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere cheCovid-19 huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri kana kuti 222. Vana mukoti vanoramba kutambira mari dzanga dzaiswa nehurumende patafura, vachitiwo zvakare vanoda kuti chimwe chidimu chemihoro yavo chinge chiri mumadhora ekuAmerica. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoparura chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kumhangara nyaya dzeuori vachishandisa dande mutande kana kuti app, icho chiri kunzi nevamwe avaone chichibatsira zvakanyanya mukurwisana neuori munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@viewingnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.viewishona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.